Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa neZuro neAl Jazeera ronzi nevamwe rinoratidza kubatwa kwakaitwa hurumende nemakoronyera ari kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Bato reZANU PF rinodzokorora sarudzo dzemaprimary arts debato matunhu anonzi akaita mhirizhonga pasarudzo dzekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari kutevera nyaya yakaburitswa neAl Jazeera yekuburitswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba munyika vanoti vhidhiyo rekupedzisira rakaburitswa neZuro nenhepfenyuro iyi rinoratidza zvizere kuiswa muhomwe kwakaitwa hurumende nemakoronyera, uye vari kukurudzira kuti matare eparamende neseneti agare pasi aone kuti utungamiri hwenyika huchiri kukodzera here kuramba huri panyanga. Izvi zvinotevera kukandwa munyaya idzi kwemazita emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa pamwe nemumwe wevanakomana vavo. Asi pave nemaonero akasiyanawo pakushayikwa kwezita remutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga munyaya iyi, vamwe vachiti zvinoratidza kuti vaChiwenga vakachena, asi vamwewo vachitiwo dzimwe nguva Al Jazeera yakangonangana nemhuri yemutungamiri wenyika nevainodyidzana navo chete. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Dokumendari rekupedzisira rinoratidza yatinoti muchirungu state capture, kutapwa kwehurumende nemakoronyera. Hurumende inenge isisiri kuita zvainotarisirwa kuti inge ichiita, uye mutungamiri wenyika anenge atsveta mhiko dzaakataura kuti ndichange ndiri munhu anotungamira maringe nebumbiro remutemo wenyika, uye ndichiendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe nekusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe. Saka dokumenta riratidza kuti mutungamiri wenyika vaakusukidza mberi zvido zvemakoronyera, zvinova zviri kuita kuti upfumi hwenyika hwaifanira kunge huchibatsira kuvaka zvipatara kuti vanhu vararame, mari idzodzo ndo mari dziri kutorwa naana Patini, naana Macmillan, naana Hubert Angel neFirst Family. Saka mune dzimwe nyika chinhu chekuti taifanira kuti parliament neSenate vakwanise kuti vagare pasi vozeya kuti utungamiri huripo munyika huchiri kukodzera here kuti hurambe huripo. Ndo panotaurwa nyaya dzeimpeachment.
Tinoona kuti kubva kwekutanga uko hatina kumbonzwawo zita ravaConstantino Chiwenga vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zviri kureva here kuti vaChiwenga vakachena munyaya idzi?
Hazvigone kuti titi vakachena vaChiwenga. Chinhu chatingade kungotaura apa ndechekuti dokumendari reAl Jazeera rangotarisa gold chete, ende gold racho vangotarisawo mamwe macharacters ari kuratidza kuti macharacter ari kudyidzana nemutungamiri wenyika nemhuri yavo. Asi hatifunge kuti ndizvo zvega zviri kuitika mugold sector. Gold ndiro rega rabatwa paAl Jazeera, asi tine madiamonds zvekare.
Zvinhu zvingatarisirwa nevana veZimbabwe.
Taane ruzivo rwakazara kuti chii chiri kuitika mahofisi ehurumende. Saka chinenge chakutarisirwa ndechekuti kana kuri kutiwo vatungamiri vane nyadzi, it's time yekuti someone antaro kuti inini ka ndine urombo nezvakaitika, asi ndinofunga kuti yanguva yekuti ini ndisuduruke. Hazvinei nekuti uri paposition ipi mugovernment, kana wakamenshenwa muAl Jazeera, zvine umbowo huri kuratidza kuti wanga urimo mumakoronyera imomo. Vanhu vanenge vachitarisira kuti unoitawo nyadzi dzekuti apa hazvichaita kuti ndirambe ndichipfuurira mberi.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rePoverty Liberation Movement iro rinoti rinorwisana neurombo nhasi raunganidza rubatsiro pamwe nemashoko ekusimbisa izvo zvasvitswa kumhuri yavaJob Scholar avasvitsa nhasi mazuva mazana matatu nemashanu kana kuti 305 vari muusungwa. Mumwe wenhengo yesangano rePoverty Liberation Movement vaobeti masaraure vanoti mapurisa ambovarambidza kusvika pamba pavaSkala vachiti vashamiswa nechiitiko ichi sezvo kuenda kumba kwavaSkala kwanga kusingade mvume yemapurisa sezvo vanga vachishanyira hama dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Ngatinzwei hurukuru yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Macitizens anoungana ari pausangano rinonzi Poverty Liberation Movement, inove civic society organization inorwisa urombo muZimbabwe, yakatangwa naivo vaSkala pachizvavo vasati vaenda kuchiri. Vaungana vachida kuita solidarity nemhuri yekwavaSkala. Takakoka tichiti mumwe nomwe auye nezvaainazvo chaanenge angowana kuti tipe vaSkala. Taka takakumbirawo nematsamba yekusolidarity yekuti vanoda kunyorera tsamba vaSkala kana vari mujeri vazokwanisa kuverengawo kuti vana veZimbabwe vari kuvarangarira, vasafunga kuti ndivo vega vari kurwadziwa, isu tiri kurwadziwawo. Dambudziko razoitika nderekuti tikazosvika kuine mota dzinokwana 16 dzemapurisa kusanganisirana nedzimwe dzeandiriot dzakatobhloka panenge pachida kutoendwa nevanhu, zvaita kuti vanhu vazhinji vazoita rumwanda mwanda vachitiza. Asi vashoma vasarawo vakwanisa kupindawo nezvishoma zvavainazvo, asi matsamba ese sezvaanga ari panzvimbo 1 takwanisa kuti tiasvitse. Tine chivimbo chekuti magweta avaSkala vachavaendesera.
Sei matora danho irori?
Chanyanyoita kuti titore danho iri ndechekuti tiri kuti vaSkala mumwe wedu, mutungamiri wedu, ishamwari yedu, kurwadziwa kwavo kurwadziwa kwedu. Hatina zvizhinji zvatinokwanisa kuvaitira kunze kwekuti vangozivavo kuti tiri kurwadziwavo sekurwadziwa kwavari kuitwa nekusungurudzwa kwavanoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Pane vasungwa here pachiitiko ichochi?
Pana vazosungwa, ndicho kufara kwatiri kuita, nekuti urongwa hwePoverty Liberation Movement hwekuti vaSkala vasunungurwe huri kuenderera mberi. Tambotanga nekungopa vaSkala solidarity, tichaenda panext stage yekuchiwedzera kupaila puresha kuhurumende. Tsamba dzataa kuzokoleta hadzichisiri dzekuenda kunopa vaSkala, dzaa dzekuenda kune vakavasunga tichivaudza kuti tinoda kuti vaSkala vasunungurwe. Saka tikufara kuti pakutanga kwataparira chirongwa chekurwisa kurwira kusunungurwa kwavaSkala kwataita nhasi, hakuna makazhuautis aripo, zvinoita kuti ticharamba takakwana, takawanda, tichiwedzera manhamba, tichienderera mberi nechimurenga ichi kusvika vaSkala vasunungurwa vajoinana nemhuri yavo.
Vanga vari nhengo yesangano rePoverty Liberation Movement vaobeti masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nechitatu svondo rino rakanyorera tsamba kugurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, mukuru wePublic Service Commission pamwe nevanotungamira nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council, richivayeuchidza nezvenhau yemusangano weNational Joint Negotiating Council uyo unonzi wakasiyirwa panzira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakanyorerwa tsamba idzi kuti vanoti kudii, asi munyora unoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachaos chinosengwa, vanoti chinangwa chemusangano uyu chinenge chiri chekuti nhau dzakasarira dzisina kupedzwa pavakaita musangano wekupedzisira dzienderere mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kuona kuti hurumende iri kuramba yakanyarara sepasina chiripo. So seboka rinomirira vashandi hurumende vese takanyorera tsamba iyi tichifunga kuti hurumende ichatipindura nenguva pfupi. Asi kusvika pari zvino havasati vataura nesu kana kuti vatipindure kuti zvakamira sei. Chinotishungurudza ndechekuti hurumende haisi kutora matambudziko evashandi sezvaanokodzera kunge ari. Tikatarisa yatinoti inflation muZimbabwe iri kurova mari yedu zuva nezuva, asi hurumende inoramba yakanyarara isingateereri zvinenge zvichiuya nevashandi.
Matanho api amuchatora kana musangano uyu wakanga usina kubudirira?
Isusu sevamiriri vevashandi tikaona hurumende isina kuya kwatiri musvondo uri kutevera iri, tichaenda kwatinoitira nhaurirano tichivazivisa kuti tauya kuti tipedzise nyaya dziya dzatakasiyira panzira. Tikatarisa vashandi vehurumende vatova pedyo nekutambira mari dzavo dzemuna April. So hurumende iri kuramba yakaisa senda munzeve isingadzoki kwatiri kuti tipedzise nhaurirano dzemufirst quarter. Zvinova zvinozotinetsa zvakare kuti tatova musecond quarter hatisati tapedza nhaurirano dzemufirst quarter. So ticharamba tichivaisira pressure next week kuti tisangane titaurirane tipedzerane.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF nhasi radzokorora sarudzo dzaro dzemapuraimari dzakambokanganiswa nemhirizhonga mumatunhu anoti Mbare, Churu, Gokwe neMbudzia neZvimba West. Sarudzo mudunhu reInsiza South kumateveleland South dzinonzi dzichaitwa musi wa22 kubvumbi unove mugovera unouya. KuZvimba West vaziyambi ziyambi avanove gurukota rezvemutemo uye varivo miriri wedunhu iri muparamende vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga zvimwe chete nekugokwe neMbudzia, uko vanove mumiriri wedunhu iri vaJustice Mayor vadyejena vakakundwawo. Hatina kukwanisa kubata murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima kuti tinzwe kuti zvichabuda musarudzo zvichaziviswa riini uye kuti sarudzo idzi dzafamba sei nhasi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naMuzvare Manyara Irene Muyenziwa vebato reFreedom of Rights Under Sovereign Party for Us avo vari muno muWashington DC pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamafambira iko kuno kuWashington DC pari zvino.
Tauya muno nenyaya yeIMF neWorld Bank yatiunza pamwe chete kuti titaure zvikwereti zvenyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica.
Chii chamungatime madzidza kumisangano uyu chamungada kuzoonawo chichishandiswa kuZimbabwe?
Tadzidza kuti chikwereti chinhu chekuti chinokwanisa kuti tigadzirise. Tichitarishandisa matools anoprovidwa naiyo IMF. Ndozvimwe zvatatarisana nazvo tichishandisa iyo debt dynamic tool yavaunza pari zvino kuti tinge tichidzidziswa kuti how we can remove the debt for African countries.
Tinoona pari zvino pane nyaya iri kupisa, nyaya yedocumentary reAl Jazeera yanga iri kuratidza iyo zviri kuitika ukoronyera huri kuitika panyaya yekutengeswa kwezvicherwa zvenyika. Imi sebato renyu zvii zvamuri kutiwo kana mukapinda muchawanikwa muchigadzirisa?
Bato redu for us party richange richiuya iyo panyaya yekuunza mapolicies manyowani anokwanisa kuti atarise kuti vanhu vari kupiwa even malicense ekuti vamaine vari credible here kunge vachipiwa malicense wayo. Tisiyanise kuti corporate license neindividual license and kutarisa izvo kuti marules atichaisa in place haabvumire kuti vanhu vange vachiendesa gold kune dzimwe nyika zvisiri pamutemo ndizvisina government isina muzivo wayo. Everything chinenge chichipfuura chichibuda munyika yeZimbabwe zvichange zvipfuura with the government involvement as well. Zvaakutarisana nebato refor us kuti kana chinge tichiuya isu chichipinda muZimbabwe tiri kuisa utungamiri hune hujekesera husina hukoronyera, utungamiri hwekuti tiri kutarisana nemalaws mamwe akaiswa nenyika dzakaita sana Botswana how they took over directorship yeDBS in their diamond mining. Zvinhu zvatichaisa in place tichikopera nyika dzakaita daro ndadziri kuita zvine musoro when it comes to their mineral adaptation and exportation.
Tirikunzwawo vamwe vanoshora vari kuti imi vezvemapato anopikisa hamusi kutaura nezwi rimwe chete muchishora uori uyu uri kunzwa uri kuitika munyika mudocumentary iri reGold Mafia reAl Jazeera. Munoti
documentary richangobva mukubuda, saka tikutarisa iro pari zvino kuti chii chakadzama chakashata chakaitwa nevanhu vari involved munyaya iyi tisati taenderera mberi kutinge tichiti izvi ndo zvatinenge tichitarisana nazvo.
Takatarisana nenyaya iyoyi yesarudzo dzichauya, imi muri mumwe wemadzimai vachange vari kukwikwidza, munofunga kuti mune rutsigiro rwakakwana here? Zviri kufamba sei?
Rutsigiro rwuripo rwakakwana, especially kumadzimai tatarisana nazvo tichiti inguva ino yekuti tipanane mukana sevanhu vechidzimai nevasikana zvekare. Vanhu vandataura navo pari zhinji, vanhu vechikadzi nevasikana, kuti time yekutinge tichiungana tichibatsirana kuti tione shanduko yatiruda kuwana muZimbabwe. Sezvamunotarisa vanhu vechikadzi, tisu tine nhamba zhinji panyaya yekuvhota muZimbabwe, ende tichitarisa zvedu sebato refor us taenda kumamisha mazhinji tichitenderera tichitaura kuti production yatiinayo ndiyo iyoyi yatiruda kuti tiwane shanduko muZimbabwe.
Tinoona nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai panguva iyoyi yesarudzo inyaya inogara kutaurwa pese panoitwa sarudzo. Zvii zvamuri kuita sebato rino pikisa kugadzirisa nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga inowanikwa munyaya dzepolitics, asi tikutarisa iyo pari zvino kuti tiri kupa umboo hwepeace nguva yese yatikutaura isu sebato refor us party. Sitichidzidzisa mamwe mapati kuti handizvo ruzha handizvo zvinochinja nyika, asi tikabatana tichitarisa ikonomi yedu nekuwirirana pana izvozvo kuti toita sei kuti tichinje ikonomi yedu, ndo zvatiri kusumudzira isu bato refor us tichidzinga isu vanhu vanoita ruzha panyaya yematongerwo enyika.
Makamira sei panyaya yekushanda nemamwe mapati anopikisa?
Zvinhu zvekuti ndo zvatakatanga kutaura nezvazvo tichifoma pati yedu. Zvinhu zvatikutasana nazvo kuti pano dissolve parliament ndo patine mukana wekuti tinzwisise kuti nhengi nanhengi vakazvimiririra, ende vane nguva yekupiwa mukana wekupiwa kuti vasarudze pati yavanoda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro naMambo Nembire vaClemence Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, kukuchaitirwa mbemberero dzegore rino dzekuwana kuzvitonga kuzere dzechimakumi mana nenhatu kana kuti 43rd Independence Celebrations.
Watinotenda kuti vakambe nyikazwa mure Zimbabwe chiro yangu kuti ngatirarame murunyararo nokuti runyararo runounza kundutso muchivanhu chedu ndatenda.
Changamire nembire tiri kuona kuti gore rino ra 2023 mhemberero dzekusvitsa makore makumi mana nematatu kana 43 years nyika yawana kuzvitonga dziri kuitirwa mudunhu reMount Darwin rinove dunhu renyu. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichochi?
Kokutanga makore makumi mana nematatu mhemberero dzadzika kuti dziuye kuMount Darwin rinove dunhu rokutanga kuti riite mhemberero dzekuwanikwa kwerusununguko kweZimbabwe kubvara muna 1980. Takaremekedzwa zvikuru, tagamuchirwa zvikuru, takosheswa zvikuru nehurumende kuti tinge tinobata nyaya yemhemberero mudunhu redu. Isu semadzimambo indakamirirawo dunhu reMount Darwin kutambira nemufaro mukuru chaizvo kuti opadi igaroziva kuti mhanza yembudzi iri pamabvi. Taremekedzwa zvikuru kuti dunhu redu ringe richibata mutambo uyu zvisati zvamboitika pamakore makumi mana nematatu akasvika parizvino.
Chii chingadai chakaita kuti dunhu renyu ringe richisarudzwa pamberi pemamwe matunhu ose?
Kusaziva hangu kuti wakazoonekwa kuti ringe dunhu redu richisarudzwa kuti ringe dhuro rinotanga munhange mutangei, asi chandinongoziva ndechekuti nhoroondo yerusununguko nekurwisana kwataita nevachena yakatanga zvikuru sei yakachiriridza kudunhu redu kuno kuMount Darwin. Vakatarisa nzvimbo inonzi Altena Farm, nzvimbo yakarwiwa hondo ndepaikatangira ipapo. Ndodaira vatarisa nhoroondo yechimurenga kuti nedzimwe nguva yakachiriridza yakatanga kuMount Darwin. Ndomusaka vaita muono wokuti aregai tingoti tichitanga kuMount Darwin. Asi muono wangu wandikuona kuti varangarira kuti dunhu reMount Darwin ndiro rine nhoroondo zvikuru yechimurenda, uyezve kunove ndiko kumusha kwemudzimu mukuru kuno kuprovhinsi yedu yemacentral yambuya nehanda.
Munguva yehondo vanhu vakawanda vakarasikirwa nehama nemisha nezvimwe zvakadaro. Dunhu renyu rakacherechedzwawo here panyaya iyoyo?
Zvinhu zvakasvika, asi kutongoti vana vembwa vasvinure nguva imwe chete vajombakande miri. Nyaya iyoyo iri kukurukuru hungu zvakacherechedzwa, asi munongozivawo mamiriro akaita nyika yedu kuti tiri kuita zvedu nyika iri parumana nzombe nenyaya inongobva nguva nenguva kuti hazvina kunyatsotitwa, asi zviri kugadzirika apo nepapo.
Todzoka kunyaya yedu yemhemberero, sedunhu zvii zvikuru zvamungati zvichaunzwa nekudomwa kwaitwa Mount Darwin kuti kunge kuri kuchapembererwa mhemberero dzeindependence?
Maita zvakanaka vajonga kane mbiri. Zvandiri kutarisirawo somuono wangu sambambo kuuya kwaita mhemberero dzekuwana rusununguko rweZimbabwe kuchaunza shanduko yakati wandei kudunhu reMount Darwin. Ndodaira pachaita urongwa hwemayouth empowerment, hwemabasa, hwekumutiridza maindastiri, hwokurima. Idunhu rairi madonje zvikuru reMount Darwin. Idunhu rinorima zvikuru zvakanyanyisa mbesa dzakaita sedonje dzandataura, chibage, fodya. Saka zvinhu izvozvo mungangoti pachirungu zvichaunza economic empowerment kuvanhu.
Panyayawo yekuti nyika yawana kuzvitonga kuzere kwemakore makumi mana nematatu, muri kuonawo here zviri kuenderana nebudiriro iri munyika tisingatarise dunhu renyu chete?
Hungu zviri kuenderana, asi vajongana ndiri matambudziko panyika dzese dzese ashayike matambudziko anenge aripo kuna na America uko kunomborohwa neinonzi recession kuraidza kuti ikonomi inombodona nezvichimuko wapo nepapo zvakangofanana nomune yedu ini handisi hamuekonomist zvangu asi unongozivawo kuti nyika yedu yakadzokorwa nemazuva matsvuku nenyika dzakabudirida nezvavanotifungirawo nezvavanotiona sezvatiriwo asi mukufamba kwenguva ndodaira zvichagadzirika nokuti makatarisa kuno kumacentral kwakawanikwa oil zvinhu izvozvo ndinodaira chaita zadziriso nepundu chokuti tikuenda kupi tiri kubva kupi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mambo nembiri nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda vajonga kanemiri ngatirambe chikuru kuramukanya maita basa mugare kure nemoto.
Manga makateerera kuna mambo nembiri vekuMount Darwin. Vamwe varimi vanoti havasi kufara nemutengo uri kubhadharwa fodya yavo kumisika yefodya kukaroi mudunhu remashonaland west. Nonora ijena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wefodya anorima ari kutengwe vaRichard Bahera ava vasiri pasi pechirongwa chekubatsirwa kwevarimi nemakambani vanoti havasi kufara nemutengo usingadarike madhora ekuamerica mashanu pakirogiramu yefodya yavo.
Praizi yedu yemainput nepraizi yekg yefodya ngaiongororwe zvienderanewo, kwete kuti mainput rakabva mu$40 roenda mu$82 tikatarisa i100 points. Handiti makore ese patikatanga kurima foja kg yangori $5 inongori $5.
Mumwe murimi anorima kukaruru vaChristian Zimindo vanoti vasanganawo nedambudziko rekubatirwa mari ivo vasina kupiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco company kana kuti MTC. Vazimindo vanoti vainge vabatsirwa madhora ekuamerica mazana manomwe kana kuti US$700.
1,400. 1,700.
Asi mukuru wekambani yeMTC mukaroi vaJustice Nyamande varamba kutaura nevatori venhau vachiti murimi anenge asina kufara anofanirwa kuenda kukambani yavo kuHarare kunyange mari dziri kubatswa kukaroi. Kunyange zvakaomera varimi vakawanda vamwe vakaita saamai Placidus Mutefa vanoti apunyaira hasha yemisodzi. Amai Mutefa avo vanorima kukazangarare vanoti fodya inotengwa nekuda kwekunaka kwayo vachitengesa nemadhora ekuamerica mashanu pakirogiramu. Amai Mutefa vanoti kurima vakabatana nevemakambani anoita zvefodya kana kuti contract farming kunobhadhara.
Ini ndiri kufara nhasi ndazorora baba ndaiti ndikauya ndinoya ndichihwara kungoti ndinonozotengesa sei enda kufitiyo unobhuka zvikini mabhero.
Izvi zvinofigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepgt vanoti mutengo wefodya wakakwira munyika muno kana zvichienzaniswa nenyika dzakaita semalawi nezambia asi vanoti dambudziko riri pakudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa.
Tikatarisawo mutengo wefodya iko zvino wakawedzera kudarika makore ose kubva kutanga kurimwa kwaiita fodya uye mutengo uyu uchidarika nyika zhinji dzakatikomberedza semalawi kana zambia.
Amai jiti vanoti dambudziko rekuwanda kwemakambani anoyamura varimi kurima fodya rinokonzerawo kuti mitengo pamisika isakwire sezvo makambani aya ari iwo chete pamutemo anofanirwa kutenga fodya yavanenge vayamura pakurima.
Kambani yapamurimi mainputs ndiyo inotaura mutengo wemainputs, ndiyozve inotaura mutengo wokutenga fodya, zvichireva kuti murima haasisina paanotaurawo kana kuzvimiririra.
Varimi vefodya havabvumirwe nemutemo kutengesa fodya kukambani isiri iyo yakavayamura kurima kana kuti side marketing, asi varimi vasina makambani anenge akavabatsira nezvikwanisiro vakasununguka kutengesa fodya yavo pamisika yavanoda. Varimi vakawanda vanonzi vari kupinda muzvirongwa zvekubatsirwa nemakambani nekuda kwekutiza kudhura kwezvikwanisiro zvekurimisa fodya. Uko vamwe varimi vanonziwo vari kuchema nemari dzavari kubhadhariswa nevedzimotokari kutakura fodya yavo kuenda kumisika. Izvo zvinonzi zvirikuvasiya vasina mari dzakawanda dzavanowana kubva mudigita ravo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri, ndokusiya muina Gaino kumedi saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 15 kuMabasa 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
United Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzeni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. Umgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge 15 billion.
Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphume kufilimu yeAl Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini seinsiza eningizimu yamaNdebeleni, lapho abegcoba induna uDambisa Mamahuba Mafu ukuyaba induna uMaduna. Uhlelo abaculi bethu namhla silomculi kaMaskandi uMdaza Maqhawe ayachiyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu yeAl Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Ihlandla lokugcina la lifilimu elesihloko esithi Gold Mafia lethulwe izolo njalo liveze isikhonzi sika Mnangagwa umnumzana Hubert Angel ekhuluma lomka Mnangagwa uAuxilia beqoqa ukuthi bangancedisa njani izigilamkhuba zakwele China ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze zithenge ngayo igolide bese zisiya lithengisa eDubai. Li filimu iphatha kabanzi uMnangagwa Mathupha nangu uAngel labanye abafana lo Kamlesh Patni baveza sobala ukuthi basebenza laye. uMnangagwa akakatsho lutho phezu kwalolu daba. Abaningi bathi kumele kuphenywe lolu daba ngokuphangisa njalo kubotshwe izephulamthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDr. Jethro Mpofu ofundisa ezepolitiki kanye lezephilosophy eWits University kwele South Africa.
Umkhonono ulele phansi ngesisu kodwa abaphethe izintambo zombuso bahuquluza umnotho welizwe lemuli zabo labangani babo bezinothisa besiya phambili. Okuyinto edabukisayo ezithi ubuhlungu kakhulu. Ngakho ke ngikutshoyo ayikuncane lokhuyana okubonakeleyo kunengi okwenzakalayo emnyameni.
Unkosikazi kaMnangagwa Dokotela Mpofu uyaphuma laye kule documentary ekhuluma kanti lezi gilamkhuba zonke lezi ezinye eziphumayo ziphuma zisithi zona zidla loMnangagwa Mathupha emsebenzini yenkohlakalo. Bengaba bebasukela yini abakomnangagwa laba abathi badla labo kumbe kukhona okukhona?
Ubufakazi bukhona baba njengoba utsho ukuthi kuphume obala bekhuluma ocingweni amadodzi la bekhuluma laye umama bekhuluma ngaye ubaba bekhuluma laba abantu bakhe bekhuluma ngaye ubaba labo bonke nje laba abaprofiti abaphumayo labo baphakamisa igama lakhe ukuthi ngumuntu abasebenza laye. Kodwa kuyinto endala iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. Umgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge 15 billion ye diamond eyanyamalalayo ngakho zonke lezi zinto ke nxa sihlanganisa imthomelo sihlanganisa imibono siyabona ukuthi alithinteki kuphela igama lakhe umongameli yilo lodwa ekuqaleni phakathi lasekugcineni kwendaba ngakho singeke sithi ngemva kwale documentary ngemva kwale mfanekiso sithi bayamqambela bayamkhulumela basebenzisa igama lakhe ubufakazi bukhona bokuthi isandla sakhe sikhona ebuhuquluzini labo bonke ubugebe ngobenzakalayo ngomnotho la ngombuso welizwe leZimbabwe
yebo sobu veziwe ubumenemene bonke obenziwayo lobusela obenzakalayo ukuyiwa phambili njani kwenziweni
laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe sekumabandla e-civic society sekuma opposition political parties lawa ama-politician akhona phakathi kwezano aphakathi kwahulumende sokukuma civil servants sokuku-security sector yaseZimbabwe ukuthi yavuma yini kuqhutshekelwa phambili kusenziwa kanje abaphethe intambo zombuso bekuquluza umnotho bodwa loni ilizwe libhazalala amasosha ayalamba amapholisa ayalamba abasebenzela uhulumende bayalamba i-economy yelizwe ilele phansi ngesisu baya kuvuma yini abaseZimbabwe inhlanganiso zama-civil society ama-opposition political parties laba amasonto abama-church ukuthi ilizwe libuse kanjalo liphathwe kanjalo
U-Dr. Jethro Mpofu ufundisa ezepolitiki le-philosophy eWits University kwele South Africa. The Voice of America, direct from Washington. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yemaNdebeleni lapho abegcoba induna uDambisa Mahubo Mafu ukuba induna uMaduna. Umafu obephethe lesi sihlalo ngemva kokutshona kukayise induna uVezi Maduna Mafu ngenyanga kaNhlola njalo umnyaka ka-2021. Umnumzana Mnangagwa uthe okumlethe kogodlwayo ukuzogcoba induna uMaduna yokuthi umuyi uVezi Maduna Mafu wayengumngane wakhe omkhulu. Bekungasimuntu kulo mcimbi obugoqela iziphathamandla zebandla lezanu PF kanye lezakhamizi zakulesi sigaba. Kusenjalo ibandla lezanu PF namhla libuye laqhuba njalo ukhetho lwalo olwama primaries kwezinye izigaba lapho iPolitbureau eyavumelana ukubana kufanele lwenziwe kutsha kulandela abakuthi ludlame lokwethuselana okwaba khona phakathi kwabasekeli balabo ababencintisa ngaleso sikhathi lusenziwa endaweni ezimbalwa ezigoqela igokwe nembudziya iZimba West lezinye kodwa abanye kuleli bandla bayakhonona ngasese bethi lokhu kwenzelwa abangane bakamongameli Mnangagwa abanqotshwayo kuma primaries akuqala. IZANU PF ibika ukubana izazisa uZulu ngempumela yalolu khetho ngomvulo. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi Poverty Liberation Movement namhla ihambe yayakupha umndeni kaMnumzana Job Sikhala ukudla lempahla emzini wakhe ezengeza eChitungwiza. Babuye bapha umkakhe unkosikazi Ellen Sikhala ugwalo obelulotshwe imbiko etshengisela ukusekela uSikhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kubika abaningi abethuselwe ngamapholisa kulumbuthano baphetha babuyela emakhaya abo besesaba ukubotshwa. Sixoxe legqwetha uMnumzana Gula Hobe ukuzwa umbono wakhe ngokubotshwa kukaMnumzana Sikhala.
Indlela abayenza ngayo yindlela yokwethusela. So ngabe babamba nje ilunga le-CCC elingaziwayo. Indaba yakhona yayingeke yathola i-coverage kumbe yayingeke ikhulunywe ngendlela indaba kaSikhala esikhulunywe ngayo. But ngenxa yokuthi uSikhala kungumuntu owaziwayo emphakathini, kusuke kwethuse ngoba umuntu kazana kumbe umuntu ongela dumo lukaSikhala uyazibheka yena ethi kambe uma kusehlula uSikhala ukulwisana lohulumende mina ngingenza njani ukuthi ngimesane lohulumende. Kusho ukuthi phela mina ngingakwenza ngingakubulawa kumbe nginyamalale. So uhulumende uyenza ngabomo esenzela khonokho ukuthi kuyethuse ukuthi akula muntu omkhulu kakhulu kumbe omncane kakhulu ukuthi bemthathe bemvalele nje loba engethe songaxa indlela nje yokwethu sela ukuthi abantu weza ngabe opposition politics kumbe ngabe civil society bengavukeli uhulumende weZimbabwe
ubona ezaphuma na usikhala ukhetho lungakaqhutshwa ngenyanga kaNcwabakazi
hayi angazi ukuthi engaphuma kanini kodwa kathe sesimbona sehleli ejele engelacala engethiswangacala okwenyanga ezilithumi ngakho-ke kungenzeka ukuthi ehlale ezinye inyanga ezilithumi ezibuyayo ngoba konke sokuzanyiwe sokuhanjiwe emakhothi waya kumakhothi aphezulu awelizwe kodwa akulalutho osolwenzakele ngakho-ke kukhanya uhulumende uzamekela lapho afisa ukumekelela khona
Umnumzana Kuda hobe ligqwetha elizimeleyo sixoxelayo eseBilitane
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni lithi ukunganikuhle kwezulu kudale ukuthi lingatholi isivuno eseneleyo lonyaka. Lokhu sokudale indlala embi. Izilimo ezalinywa kuqala ikakhulu umumbu zatsha ngenxa yokuselakala kwezulu endaweni eziningi. Kuthi kwezinye lasuka laba linengi. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxelwa umsakazo weStudio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka. Kulandela ungani kuhle kwezulu osekujene ngelikhala ngendlala umnomzana Zwelithini Gabula oyisakhamuse wilonke phansi kwendu noma thema uthamabela acha kulandela ungani kuhle kwezulu
izulu isukelanya amalala sibila amabele sephakeme sezakhahlela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khona pana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha ujanuwari kwaba lelanga elikhulu kakhulu amabele lanazi atsha ngokunjalo-ke sikhangelela ukuthi uhulumende ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha
Lanxa bekhala ngezulu elaba lelutshwane enqameni, umnumzana Colin Gwenya oyisakhamuzi eMatobe eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe linengi lagcina selidodisa konke okuyabe kodwa kukhona sikulimile besizamile impela and abantu balime ebuhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo. Izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunada zatholile. Sekuyamela-ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizasupplimenta njani, uncedo sizoluthola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni unkosikazi Juliet Nkuwane owe-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala ekhona
kudura izinto ezitolo impuphu ikhwela nsuku zonke i-violence emakhaya iningi abantwana bayatshayana imizi iyadilika okulwisa abantu yindlala imitshato idilika nje yindlala
umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGwanda uDumangoyo selaleziko
kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simtshayela ihlombe akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi kusesekufitshane bazawina nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili
isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi semandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi laloba besahlolisisa isivuno esikhona bakhona abazadobhadobha amabele lo mumbu kusenjalo selimthonele oqondane moyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongulweni kwabomama bemawane uqondane obanjwe ngabomalayitsha bemawane ebedbridge kuvike edluleyo selubhekise egoli wethesha icala lokudlengula ugogo oleminyaka ephezu kwamathumi ayisishiyagalombili 83 umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane uthine ngilijabulile ukuzwa ukuthi lubhina sezimkhalele.
Abaze bamthola umama bebengasayithi ezinkuni, bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi. Manje hhayi ukuthi ukuthi sukuzabangcono nangobanjiwe, bambambe e-Bite Bridge yena lowo muntu ohluphileyo. Hhayi siyakubongela kakhulu, siyakubongela labantwana bebengasekho free, bengasahambi kuhle intaba. Abomama bathe ezinkuni ezintabeni, bebengasaye entabeni zesaba ubhinya yena lo.
UQondani kubikwa sevalelwe entolongweni, njalo icala lakhe lizathoniswa phakathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje, nangusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sixoxa labesifazana abehlukeneyo, sicubungula udaba lwemifanekiso yomsakazo we-Al Jazeera eyama-documentaries, wona okubikwa ebonisa ukuthi igolide leZimbabwe lithengiswa kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni, njalo iziphathamandla zikahulumende ziyaphatheka kulolu daba. Umqalisi zibango uNkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Inkohlakalo le-gold mafia iyathinta kakhulu ngoba ikhangela kakhulu esingathi lokhu le-lack of good governance eZimbabwe. Kungakhangela ukuthi nendlela ukuthi akula-accountability, akula-transparency. Ngoba igolide nathi liyaphuma eZimbabwe, imali kayingeni, imali ingeni iphinde iphume, ugqiziswa leyo mali abakabhenefitha ngayo bona bodwa. Kunanzela ukuthi vele bona abantu beZimbabwe omama bathole nzima kathesi ngokuphinza abantwana, kabanele ukuthi thonke abantwana, kabanele ukuthi kawukude etafuleni. Ngani ngoba isikolo kuyabiza, umntwana engagula abayeli ukuthi ukuthi bayayibhadala ezibhedlela. Kumele sichange ukuthi uma sikhuluma ngokuthi abantu bahola imali eZimbabwe engalavali engelazi, sikhange ukuthi kathi vele bangaki nala bantu abaqhatshiweyo. Singakhuluma singakhangela about 80-something% of them are not employed, informal sector. And the most of the people that rely on just remittances our sake nalona bakathi singakhangela operate didula amasoshi abantu bayenzani. So igolide leli yethu kumele lisebenze ngendlela elengqondo phakathi kwauzulu weZimbabwe, umahlabeziwe weZimbabwe, and most vulnerable people ngomama labantwana basesigabeni. Akula muntu ocabangayo ukuthi wona oright igolide siyaligeda emhlabathini, i-future ize injalo. Igolide le inceda njani i-present generation and the future? Babela njani ngoba thandaathi amanzi kobulawa kuthiwa affecta ukuthi wona abantu bagebha amagolide kakhulu, umhlabathi usugugudekile, amanzi kasaflow emadamu onke lezinto ezi-impactayo, but nathi i-Africa izinezi zinto thele ukuthi mali yangikhona yazi sisiza uyadizibeko financially secure ama-housing food security. Singakhuluma ngokuthi wona urhulumente weZimbabwe umlandi wakhe singathi wona ukuthi avikele abantu phakathi ngama-social protection safety-net.
Asizweni umbono kaNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emela iGwanda.
Hayi njengeparliament ngibona ngani abantu sesilubamba bambile bathini ezinga eliphansi, ngoba indaba ahunga indaba elokhu isacatshanyela ukuthi abantu eyenza engakalandelelwa ngendlela yayo. Uba ngama-point of pressure interest eparliament lapho abantu kade bebuze bekhuluma ngakho ukuthi njengoba sekunendaba enje, hayi usiphiwa layo wawuqondisa ukuthi hayi sesengamaruma uveleleyo njengelizwe esiwukhangeleleyo njengephalamenti ukuthi sifuna ukubona nxa bebotshwa, sifuna ukubona nxa abantu begetshwa ngendaba zenezo. Njalo namalunga anti-corruption commission ozakhe sifuna ukubona khona bazakungena besebenze yini ngendaba le, ngoba indaba izisa ubuhlungu kakhulu. Ungakhangela ukuthi mina eGwanda lapho enziwa khona ezingeni lemadebheleleni South kugcwele abantu abizathiwa ngotekethe abangena emigodini bethole imali ezincuncuncu zenyindezela besenzani, but igolide lelana beselisiba labantu abasitha ngalo bephandle. Sekuyinto esizisa ubuhlungu njengenkokheli esimela abantu, njalo sikhangelele ukuthi mhlawumbe sizakhangelisiswa sibone abantu bebotshwa, sibone kusiba lama-conviction njengelizwe.
UNkosazana Patricia Dube, ilunga lebandla lezapho, ugqiba lolu daba.
Ibhilishile sibit eSouth Africa inxa yendaba yonale ngoba isiphathi sonke lezi ukuthi umnotho welizwe lokhe uphela uphila, kodwa kungenalutho abantu abeZimbabwe akhulu ukuthonayo ngakhona lokhu iningi labantu liphila impilo ngayimpilo lihlungu kodwa kunabantu njalo abathengiswa kuthole lizwe phandle ukubenefitha bona labangazoba so njengephethilize lokhu esiyalo zabonalomi ukhoka okunyethimhlovileyo usiza kusiza bale ukuthi njengebandla siyasola
amapholisa athi ayadingisisa ngalolu daba njalo uhulumende ubikwa esithi abanye abavezwe kulomfanekiso sebejeziswa ngoba abasafinyeleli ukusebenzisa imali yabo esemabhanga kanye lezinye impahla zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje sixoxa lomnomzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yebhudeho
linjani baba Gande iphutheho yimbizo esibelayo njengabantu bemathebele ndende migrants iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021 igama elithi iphutheho lithathelwe kwigama yiligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu it's an ongoing concept iphutheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi it's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures ilama lone activists ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 iphutheko iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni i-exclusion i-marginalization i-abuse that is there i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo i-colonization of indawo yakithi
njengombuthano webhudeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho
right oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite a number of resolutions were made abizwa ngokuthi ngama puteko resolutions from the all stakeholders convention yikho ke sokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza everyone is free to participate i draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbukuhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha afike kuphutheko Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes so ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho
khona kungako yikuyini okubangela ukuthi isigaba semadepeleland sibe lenhlanganiso lamabandla achiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise kuyini okungakubangela lokho
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavotele. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele i-development yethu, impilo yethu, i-gender equity and equality, environmental protection, i-protection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Umbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo, sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yeButeho, besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris Gande, sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla selomculi kaMaskandi umdaza maqhawe aTiana. Linsizwa idabuka esigabeni semasebebe eLupane kodwa ihlabela ikwele South Africa. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umculo kaMaskandi uqale 2019 lapho ngakhipha khona i-single track yami. Ngabuya ngakhipha i-album 2021 ethaba esifazane. Manje ngisebhizi ngekusebenza kwenye i-album yami naye ezayo engeke ngisho igama. Nabantu sengengabakhiphela futhi nama-single track o-2022 ngengayikhipha no-Slow Poison. Namanje ikhona enye engiyikhiphile nomfowethu engisebenzisane naye lapha uSebethule.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafuna ukuthi bexhumane nami noma bafuna ukuthi bethole ingoma zami, bethole yonke imisebenzi yami engiyenzayo, ngoba kuphelele eculeni kuphela. Ngiyashuta amavidiyo, amadrama, ngibuye ngibe umuntu futhi o-actor. So bonke abafuna ukuthola imisebenzi yami ku-Facebook bangithole ngumdazi maqhawashiyana. Inamba zami zocingo zithi 063 37 27 609. Kulapho engitholakala khona naku-WhatsApp naku-YouTube. Ngiyakutholakala futhi uyakwazi ukuthi ubhale umdaza umaqhawashiyana la uzongithola khona. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kulabo asebekwazile ukungisapota, nakulabo abazokwazi ukuthi bayithole lento imeseji yami, bekwazi ukuthi bebheke imisebenzi yami bangisapote.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Amazwi engashiya kubalandeli nakubantu ukuthi bafowethu sicela kakhulu i-support, ngoba lokhu sikwenza kuyikufuna ukuthuthukisa indawo zakithi ngomculo la ngomculo wethu wesintu lo kaMaskandi, ukuthi amasiko abuyele. Amasiko abuyele, into ebezenziwa kudala zikwazi ukwenziwa, singalahli isintu sethu. Ngicela nakubo bonke la kufinyelela khona i-voice yami, nanoma i-sponsor nabanye nje abasizayo nemicimbi, nikwazi ukusithinta nathi sizimisele ukufuna ukusebenza.
Yeah, I got.
Siyabonga ntungamili namhla obexoxa lomculi kaMaskandi umdaza maqhawe achiyana. Singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphumuka ifilimu yeAl Jazeera zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Okwanamhla sokwanele bakwethu. Olivalelisayo yimi uMagumede ngiseWashington DC. Ugaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Mura zvakanaka mhuri yeZimbabwe.